Murikutarisira kuti munenge muchiwedzerawo here mutengo wekuti vanhu vakwire muchovha mangwana, zviri kufamba sei?
Haiwa, kutaura chikwadi chaizvo chaizvo, michovha hatina mukwidziro watirikumboita hwendo huno. Mukwidziro wacho hapana, miri huro yanhu haina kushuga zvachose. Unototikwakwidza iwewe, motikari yako iyoyo haichatofambi, yatoraga yakakwira. Vanhu havakutoya ikoko, vakutoti zvavo nguva zhinji vapedze vari mumatiu kumirira zuva yacho painowira. Zvino munhu amira kugura masikafu nezvokwira kuti mausiku haazi kuzita chisi, asi haakukwidza, haakukwidza hapana. Ndochokwadi chiripo, tinongorwadziwa zvakadaro tichienda nevanhu vedu vavo tichitakura, haazi kukwidza hapana.
Pari zvino zupwa yacho iri kubhadharisa mari, uye imi muri kubhadharisawo mari kune dzimwe nzvimbo.
Tikati makiromita gumi kana gumi nemashanu inechoipapa pakati ipapo, zvipo kobvikita $2. Mabhazi ezvipo zvakare achiita zvakati sedhora, nekuti misha yakaita seMbare, misha yakaita sanasamidhe, zvino mitengo iri kubhadharwa nevanhu vachipinda mudzimota. Koti yedu dzedu dzimota dziripi dzeko dzekuko kwacho makombi ari kugoka zvipezvizvi ari kuti vanhu vanoikubhadhara toti madhoidi ezimbabwe mashanu, kana pamwe pacho ukabhadhara kana $6 dzedu dzezimbabwe dzedzo, ndo mitengo yacho iripo pari zvino. Hatiedi pachirigaya masoft distances, tikada kutesa misha iri kure yakasana chisingiza izvi ane ndona vazokuta nayo mafuta akaita mutambiro waitao aigona kutitedzera kumatendora yedu yezimbabwe, asi haakuti kuona makaisa makati nazvo ndeinenge anengange, nekuti vanhu vacho mari yacho yakaonerwa havana. Koita yatine tijeze mumota dzevanhu zvavo toti mataizi vanhu anotosikunanezvino zvakasana chisingiza izvozvo ana kumadhama nekuti vanokona kutoedza kutarisira kuti vanhu vemichovha iyoyo yatinoti praivhati ndiyo anotaona tenhunguzo mhaira, nekuti vanotita mitengo iri pasi zvishoma pane yedu yemakombi.